Mumaguta akasiyana siyana munyika, vanhu vazhinji vachirikunetseka nekuwana mafuta edzimotokari. Izvi zviri kuita kuti vaswere vari mumutsetse, kunyange hazvo mafuta aya ambowanikwa kwenguva pfupi nhasi. Muzvitoro zvakawanda, vanhu vanga vachioneka vachitenga zvinhu zvakawanda zvikuru mafuta ekubikisa. Muzvitoro zvakaita seOK nePick n Pay mumasvingo, manga muchiwanikwa mabhodhoro madiki emafuta ayo anowanzotengwa nevanhu vanenge vachishaya. Mumwe mugari wemumasvingo, Valois Mbunga, vanoti vatenderera zvitoro zvose vakashaya mabhodhoro makuru emafuta avanga vachida kutenga.
So muno muguta matiri muno mumasvingo muno mafuta ratova dambudziko chairo. Mashops ese hamuna mafuta, tatenderera tashaiwa, ari kuwanikwa kublack market ende achidhura.
Vanofamba nedzimotokari vanotiwo petrol ichiri kunetsa uye magaraji mashoma ari kutengesa petrol iyi achida mari yekuamerica chete. Mumwe muchairi vajames chava vanoti mafuta epetrol achiri kungonetsa uye vanhu vave kutoita zvechioko muhomwe kuti vamawane.
Zvio iri kunetsa sitereki zvakanyanyisa zvekuti kiyo yachona kana ukange vatomirira zvefio chaichaio unotozikana kuti asekuti uchatedza utozodhisa kuti uwane vio iyoyo. Saka zvio ndo iri kunetsa chaiko sitereki kunyanya kupetrol.
Vajames Wasu vatiwo vemagaraji vari kurambawo kushandisa makadhi ekumabhanga sezvo vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuamerica.
Hatisi kukwanisa kumwa fio nemaecocash. Ecocash vanoramba, maswipe vanoti havamadi. Unokwanisa kutoshaya fio chaiyo asi mari unayo muhomwe.
Mumaguta akaita seHarare, Chinoi, Gweru, Bulawayo neMutare, zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka. Zvichitevera kushayikwa kwemari, vanhu vakawanda vanoti gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanofanira kusiya basa. Asi mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vamwe vavo ndo vari kukonzera kushayikwa kwezvinhu panguva iyo vanga vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York muAmerica. VaMugabe vanoti vachatorera vanhu avo matanho akasimba mukati memazuva maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.